Vatora Miko Nasi, ndi Catherine Mbofu, Abigail Millicent Moadi Ambrose, Janet Mbetu Nzenga na Kudzai Shava. Vamwe vatora Miko zvakare ndi Rozwita Marutare na Vashepard Manivi. Asi kusarudzwa kwamai Moadi Ambrose, mwana wevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vari nhengo yeZANU-PF kwakonzera mutauro wakanyanya. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vati kudomwa kwemwana wava Moadi kuchapa kuti vanhu vashaye chivimbo nezek iyo yagara ichinzi yakazara mauto nevasori. Act Rashwit DC. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chakaipa kuti hama dzevakuru vakuru vehurumende dzipiwe mabasa sezvinongoita munhu wese. Amai Moadi Ambrose vanonzi nezek vakadzidzira mabasa emari kana kuti accountant. Vachitoresa Miko vamunangagwa vati vari kuzadzikisa zvinosungirwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora Miko vakudzai Shava, avo vanorarama neurema vatiwo vachange vachishanda kuona kuti komishini yagadzirisa matambudziko ose anosanganiwa neavo vakaremara munyaya dzesarudzo.
Zvatinofungidzira kuti kana zvatapinda muzeki tine tichibatsirana nevamwe kuti vaone kuti vanga adressa sei kana kuti vanga zvigadzirisa sei zvichemo izvozvo zvevanhu vakaremara. Dzimwe nguva kuaccessa polling station kwakuchineta, dzimwe nguva panopingwa pacho pane pasina marampuka, dzimwe nguvawo mapolling booth acho pamwe anenge asiri adjustable, anenge asingagoni kudzikiswa kuti vaya vanenge vakagara pamawheelchair vakwanise kusvikira panovhotwa paya, panoiswa bepa racho and so on. Zvino uyowo nyaya yekuti vaya vanobatsirwa pakuvhota kusanganisira vaya vasingaoni.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure mechiitiko ichi, sachigaro wezek amai Priscilla Makanyara Chigumba vati wavafara kuti komishini yavo yave nevanhu vakakwana uye vachaenderera mberi nebasa rekutara miganhu yematunhu munyika kuitira sarudzo dza2023. Amai Chigumba varambawo mashoko ekuti kune utsotsi hunoda kuitwa pakutara miganhu iyi.
Tinotarisira kuti iye zvino zvatane makomishina edu vachapinda kumaprovinsi nekumadistrict vachiita basa kumamultiparty liaison committee kunenge kune madzishe, masabhuku, mapolitical parties vachikurukura nezvemaboundary kuitira kuti tiite delimitation yedu tichinzwanana tichiwirirana. Tinoziva kuti kune varikufunga kuti vachabirwa padelimitation, but delimitation hakuna munhu anogona kubira munhu, it's a scientific exercise.
Kunyange vamwe vari kugunununa nemamwe makomishina atora Miko vanoshanda nesangano reelection resource center kana kuti ERC vatakunda tsunga vati tsvagiridzo yavaita inoratidza kuti hapana chakaipa pane vatora Miko kunze kwemutauro wakonzerwa naamai Moadi Ambrose.
Tatarisa mazita aya evanhu vaiswa pa electoral commission tikaona pasina dambudziko rakanyanya kuwanda, pangoni zita 1 rangokonzeresa zhowe zhowe ra mwana waKembo Moadi. Isu se-election resource center tinoti hapana munhu asingabvumidzwe kuitwa commissioner kuzeka. So uyu Mpofu hasi mwana wa Obed Mpofu, uyu Shawa kungofananawo kwemasenenzi asi kuma from kuutarisa kwatanga taita preliminary hawasi wana wevanhu veZANU-PF.
Asi vatsunga vati sesangano vanotarisira kuti vasarudzwa vativedzere mitemo yenyika zvinoita kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mvonga mupopoto.
So isu tinongoona kuti warufanawo kutevedzera zvirimo muconstitution semacommissioner, warufanawo kuita make sure kuti isusu semaZimbabweans tinotarisira maelections nemazvo.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Osalo Siziva vati havana kufarira nekupinda kwemwana wava Moadi.
Vanhu bo tinotarisira kuti kunofanira kutariswa background yemunhu nekuti vaMoadi vanozikanwa kuti mwana wavice president weZANU-PF iriyo iri political party inokwidza kumaelection. So hatitarisiri kuti procedure inosiya kunzvera munhu yatinoti integrity of the institution, because ndo dambudziko riri munyika kuti vanhu vemuZimbabwe in general vane kugununguna pamusoro impartiality of the commission. Saka tinotarisira kuti zvinizvozvo zvine bearing pakufamba sezvandataura kuti vanhu vanofanira kuita confidence semavota kuti aiwa uyu is an independent referee.
Committee inoona nezvekufambiswa kwemabasa muparamende yestanding rules and orders mwezi wapera yakabvunzurudza vanhu makumi matatu nevaviri avo vaida zvigaro zvitanhatu izvi mushure mekupera kwetemu yemakomishina aivepo. Sangano rezeki rinoumbwa nemakomishina mapfumbamwe kusanganisira sachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.